Pakazewa nyema miraketa zvino muZimbabwe muparamende Britain nechipiriso ndorino dzimwe nengo natu dzeparamende ii dzakaradza kusafara nemamiraketa zvino muZimbabwe dzichiti hurumende Britain haifanire kuregedza Zimbabwe ichidzoka mugungano reCommonwealth nepamusana pekuti hurumende yava munangagwa haisi kukoshesa mitemo kodzero dzevanhu uye iri kuramba ichishungurudza vanoipikisa. Vaimbo vemutungamiri wenyika Mushakabvuva Robert Mugabe vakaburitsa Zimbabwe muCommonwealth muna 2003 mushure mekunge sangano reCommonwealth ratora danho rekuwedzera zvirango kuhurumende yeZimbabwe richiti Zimbabwe yakanga isingaite zveutongi hwejekerere. Nengo dzeparamende yeBritain idzi dzakati hadzisi kufara nekuramba nengo yeMDC Alliance vamakomborero haruzivishe vari mujeri nenyaya dzine chekuita nezvematongerwo enyika. Zvichitevera mashoko enhengo dzeparamende yeBritain aya mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa Mugwadi vanyora padande mutande ravo retwitter kuti Britain haifanire kuudza Zimbabwe zvekuita vachiti zvokubviswa kwehurumende yeZimbabwe kana kuti regime change zvakapera munguva yeutongi hwavatony Blair avo vaimbo vemutungamiri wehurumende yeBritain. Vamugwadi vafananidzawo nhengo dzeparamende yeBritain idzi nenguruve pamwe nevanhu vapfupi pfupi vane misoro yaka oma. Mashoko ava Mugwadi aya atsanangurwa nemutauriri weMDCT vaWitness Dube semashoko anodzosera nyika kumashure.
Isusu tinoti vanhu ngavataurirane vachibvumirana vachibudirana pachena pavasingabvumirane. Ndo politics yerational disputation yatinogara tichitaura iyoyo mumweya wedialogue kana kuti kutaurisana. Tinenge tichizvikurudzira munyika yeZimbabwe tiri vana veZimbabwe uyezve tinenge tichizvikurudzira kana tichinge tichitaura nedzimwewo nyika. Izvi zvazvoitwa navamugwadi izvi zvinoratidza kushaya unhu kungotukirira apo vakuru vachizama kutaura nevarungu ava kuti tione kuti patinosiyana pamuono ndepapi.
Hatina kukwanisa kubata mutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere pamwe nemutevedzeri wavo vaGift Ostalo Siziva kutinzwewo pamire bato ravo nezvenyaya iyi. Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavela Skumalo vatiwo mashoko avamugwadi aya anoratidza kuti bato rezanu PF harina kuzvipira kuchengetedza mitemo yenyika pamwe nekuremekedza kodzero dzevanhu.
Zvinotiratidza kuti bato iri harikoshesi nyaya yekuchengetedzwa kwemitemo zvakarewo kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Zvinotiratidzawo zvakare kuti bato rezanu PF harina kunyanyozvipira kuti ringe richichengetedza mitemo wenyika nekuremekedza kodzero dzevanhu.
Vakumalo vatiwo mashoko avamugwadi aya anodzosera kumashure urongwa hwavamunangagwa hwavari kuedza kuti Zimbabwe idzokere pakudyidzana nedzimwe nyika vachiti zanu PF iri kuzvisikira moto muziso.
Zvinoratidza kuti International Re-Engagement Strategy iyo yaitaurwa navamunangagwa vachiti Zimbabwe is open for business haisi muzvokwadi, nekuti vanhu ivavo vekuBritain ndo nyika dzatinofarwa kunge tichitaurirana nadzo kuti vane mari vari kunyika ikoko dzakaita sekunana Britain vauyewo vosvikoinvestawo muno. Zvino vanouya sei kana ivo vachiedzawo kutitsanangurirawo kuti tigadzirise nyaya yemutemo wenyika, tigadzirisewo nyaya yemahuman rights? Isu tovatuka tovafananidza nenguruve. Saka izvozvi izvi zvinoramba zviita kuti pasave nemusiyano pakati pefirst republic nesecond republic. Ino tinoramba tichiisoletwa nethe global village, the international community inoramba isingadi kudyidzana nesu.
Hatina kukwanisa kubata vamugwadi pamwe nevakafanobata chigaro chemutauriri wezanu PF vaMike Bima sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Asi imwe nhengo yezanu PF vaPeter Matangi vati chakakosha ndechekuti patevedzerwe zviri kutaurwa nemutungamiriri wenyika kunyika dzekunze.
Uye titaurirane, uye tivake nyika dzedu pamwe chete senyika dzepasi rose. Ndo zviri kutaura vamunangagwa, ndo zvinhu zvatingati zvatiri kuona takaona vari kuGlasgow. Vari kuGlasgow vakanga vachitaura nevamwe vatungamiriri palevhu ravo sevatungamiriri renyika vachitaura vachivaudza madirection yavari kutora nyika nayo kwavari kuenda nayo nenyika, maonero avari kuita pamusoro peukama wanga uripo nenyika idzi kuti ungagadziriswe sei kuputsika kwaunga waita. Saka izvozvo zvinhu zvinofadza, zvinhu zviri kuonekwa nemunhu wese. Ndipo pandinofunga kuti ndopatinofanira kunyanyisa focus yedu senyika yeZimbabwe.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika varashwit Mukundu vati mashoko avamugwadi inotova mhirizhonga pachezvayo.
Hurumende yeZimbabwe ichitungamirwa navamunangagwa haisati yakura pakudyidzana zvakanaka nedzimwe nyika. Matauro avo anongoburitsa mhirizhonga yavanozoita kana vachitarisa nhengo dzebato rinopikisa. Kana vasingagone kutaura vachitaura mashoko akadaro nenyika dzekunze, ko zvinozevei kune vana vemuZimbabwe vanopikisana navo, vavanotoona, vavanogona kubata, vavanogona kurova nekuuraya? Kuona kwangu matauro avamugwadi imhirizhonga yemashoko yavasingakwanisi kuti vazvizadzisa nekubata muviri kune vari kunze kwenyika. Asi mhirizhonga yemashoko iyi ndozvatajaira muno munyika yeZimbabwe, inozobudawo zvakare pamhirizhonga chaiyo yekubata nekurova nekuponda avo vanopikisana navo.
Kunyange hazvo vamunangagwa vakatsvagawo imwe kambani yekuAmerica kuti iite basa rekuchenesa zita reZimbabwe nechinangwa chekuti hurumende ikwanise kudyidzana nedzimwe nyika pamwe nekubvisirwa zvirango, izvo hazvina chazvati zvabatsira sezvo nyika dzakatemera Zimbabwe zvirango dzichiramba dzakatsika madziro dzichiti hurumende yeZimbabwe inofanira kukoshesa mitemo yenyika pamwe nekuremekedza kodzero dzevanhu. Nhumwa yeUnited Nations yakanga iri munyika mwedzi wapera, amai Alena Doan vakakurudzira kuti zvirango izvi zvibviswe, asi vakatiwo muZimbabwe munofanira kuchengetedzwa mitemo pamwe nekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu, uye vakakurudzirawo kuti muitwe nhaurirano dzechokwadi mukuedza kupedza matambudziko akatarisana nenyika. Asi bato reZANU-PF rinoti hakuna dzimwe nhaurirano dzichaitwa dziri kunze kwegungano repolitical actors dialogue iro rinonzi nemutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa igungano ravamunangagwa neshamwari dzavo risina charinobatsira mukugadzirisa zviri kunetsa munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.